Asati zvanyatozikanwa pane mainvestigations anzi nevakuru aitwe, asi pari zvino vari kunyanyofungidzira kuti ingadai iri accident yakaitika pavashandi, nekuti pane basa rekugadzirisa kana kuti restoration ranga richiitwa pacathedral iyi. Saka zviri kunyanyofungidzirwa kuti ndopanogona pakabva moto wakapisa imba iyi.
Tinozva kuti chivakwa ichi ranga riri dura rekuchengeterwa zvinhu zvakakosha kwemakore akawanda. Tichionawo kuti iyo cathedral yanga yaane makore 850, zvichireva kuti ranga riri dura renhoroondo dzakawanda. Zvii zvakaburitswa nezvakapararira muchechu?
Ndanzwa kuti hanzi mifananidzo mizhinji yakaita semapaintings nemamwe matreasures nezvimwe zviwanikwa zvakakosha zvinenge zvirimo, zvakadaro semapfupa evanhu vanonzi vangwari vakarurama vasande zvinoereswa muchitendo chechikatorike. Zvizhinji zviri kunzi zvakaburitswa nevanorwisa moto aya, mafiremen vakakwanisa kuburitsa zvinhu zvakawanda. Uyezve pavanga vachiita basa rekugadzira iri, pane mastatue zviumbwa zvevapostori zvanga zvakafanira kuburiswa kudhara kuitira kuti basa iri rigadziriswe. Saka zviri kunzi izvozvo zvakapona. Zvanyanyotyirwa kunzi zvinhu zvakawanda zvichaparara mukuzotarisa kwavaiita mushure mwunge moto wadzima, wana kuti hazvina kunyanyoparara sezvanga zvakafungidzirwa. Zvimwe zvinhu zvizhinji zvichiri pari pakanaka, semastained glass windows, mawindo aya anopenya-penya emachechi mazhinji acho arimo, atare ichigere zvakanaka, haina kunyanyobatwa-batwa. Saka ndofunga zvinhu zvakaparadzwa zvinenge zvishoma pane zvaifungidzirwa kuti zvakaparadzwa.
Tiri kunzwawo kuti muchivakwa imomo ndo maichengetwa nguo dzakanga dzakapfekwa naIshe Jesu Kristu nguva yavaroverwa. Ichokwadi here ichi?
Chokwadi chiripo ndechekuti ndaza yeminzwa ndo inonzi yanga ichichengetwa imomo, iyo inonzi haina kuparadzwa. Ndaza yeminzwa yakapfekedzwa Jesu musoro mama inonzi yanga iri mukathedhura imomo, ndiyo yega dzimwe hanzu kwete, asi ndaza chete ndo yandinoziva kuti yanga irimo.
Chiitiko ichi chingakanganisa zvakadii kufamba kwebasa reRoman Catholic Church?
Ndofunga chichati kanganisei zvakanyanya pamafambiro ebasa Roman Catholic Church, nekuti svondo rine iri ndo ratinoti Holy Week, ratinoita yatinoti Easter Triduum, mazuva matatu akanyanyisa kukosha chaizvo muchitendero chedu chechikatorike. Saka mazuva iwayo ndo panonyanyodiwa chaizvo chechi, zvikurukuru chechi hombe dzakaita seiyi. Ndo patinoita manamatiro edu atinenge takanyatsoungana tese tichiteedzera nhoroondo dzekutambudzika nekutifira kwakaita mambo edu Yesu Kristu. Saka kuva vasina pekupindira idambudziko sezvamunoziva manamatiro edu echiRoma, mumakore akawanda tajairira kunamata muchechi yakanyatsovako. Saka chechi yakaita seiyo inotadhamu iyi inofarwa kunge iri nzvimbo yakakosha chaizvo manamatiro avanenge vachiita paEaster ine. Saka kunge vasinayo ndofunga izvozvo vatori mushishi rekuedza kuona kuti mamwe maservices oitwa kuchechi dzipi dziri padhuze.
Kuvakurudza kana kudzosera chivakwa ichi pachaa chiri kungatora nguva yakadii?
Ini ndiri kutarisira kuti kunogona kuchikurumidzei kuitika, nekuti maunzwira anda ndichito hangu ichiteerera nhau, mari inenge iri kubuda chaizvo, vanhu vabatikana nazvo uye vari kubvisa mari dzine mvuri dzekuti basa rizobatsirizvei. Chanda ndichityira ndechekuti dai papasina mari yacho zvaigona kunetsa, asi nemabudiro ari kuita mari nechido chikuratidzwa nevanhu vakawanda zvikuruwo vane mari ava nevane ruzivo rwepamusoro, zvinogona kuita kuti ikurumidze kugadzirika. Ikozvino zvine teknoloji yapo, mari dzacho dziri pahadzo, nechido chiripo, handioni chinyanyotora nguva yakareba isati yapera kugadzirwa zvakare.